This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 8 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Anhu kana musingarembe monyatsozvinzwisisa kuti kana wapiwa munda ushande mutaiwai. Kana usingakoni, be honest kuti handikoni, handisi kukwanisa, upiwe vamwewo vanogona kushandisa.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voita musangano kuchimanimani kuManicaland. Mumwe murume wekubhindura osungwa achinzi akanyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VMDCT neZANU-PF vokakavadzana panyaya yeongororo yesangano reMass Public Opinion Institute. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe murume wekubhindura kuMashonaland Central anova nhengo yeMDCT vaJames Mawaya vakasungwa mukupera kwemwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinzi vakati Mugabe akura achakwanisa achembera ndosaka akaverenga wrong speech. Asi vaMawaya vanoti vari kuzodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. VaMawaya vanonzi vakagariswa mutirongo uye vanonzi vaibvunzurudzwa zvakanyanya. VaMawaya vari kutongwa pasi pechikamu 33 chemutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Kubva muna 2010 vanhu vanodarika zana vasungwa pasi pemutemo uyu. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mutemo uyu unotyora kodzero dzevanhu uye raenda kumatare kakawanda kuti mutemo uyu ubviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta riri kumirira vaMawaya vaErnest Jena vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asungwa musi 23 September 2015 zvipadze haidhentiti saba. Then achibva aitwa detained pachwaridzo police station from around 6 p.m. to around 11 p.m. ndopa akazinge aandirina acharjwa nemhosva yekunzi anga asvora kana kuti kumhura mutongi wenyika. Musi wa24 September 2015 akabva atransfewa achiendeswa kuCID Law and Order section kubhindura Central Police Station. Ndo kwatinoti isusu akanobvunzurudzwa ari musungwa achibva azovharirwa macells. Akazobuditswa iye musi wa24 September 2015 akanangiswa kumagistrate court yekubhindura. Asa ana uzinge azopinzwa mucourt.
Sei asina kupinzwa mudare?
Ana uzopinzwa mudare nenyaya yekuti vachuchisi vakati vanga vakutura dhoketi racho kuti variendese kuna attorney general kana prosecutor general kuti vapa iye ndo vanenge vachizopa masimba ekuti mhosva iyi ichienderera mberi achibva azotongwa ari mumadzitareti edzimhosva.
Tiri kunzwawo kuti aibvunzurudzwa Tirikunzwa kuti aibvunzurudzwa zvinhu zvakati one day zvimwe zvacho zvaiti ainge asingazive kuti mubvunzo yacho iri kubva kupi. Vaimubvunza chii chaizvo?
Chii chaizvo ndovatinoita tichinge tapatanga taa kubatsira mukomana tinonzwa kuti vaimubvunzani zvekuti iye akarevera bato ripi nezvematengerwo enyika. Tozonzwazve zvakare kuti vaimubvunzurudza kuti iye upenyu hwake hwakamira sei, anogara papi, mhuri yake yakamira sei.
Gweta ravamawaya vaErnest Jena vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kutanga svondo rinouya, nyika dzepasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruva.
Isu veStudio 7 tinoda kunzwa kubva kunemi vari kumaruva, kunyanya madzimai.
Tiudzei kwamuri, taurai nesu nezveupenyu hwenyu.
Mune WhatsApp here, titumirei mazwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenyura paredhiyo.
Munogonawo kutitumira nhamba dzenyu tokufonerai.
Nhamba yedu yeWhatsApp inoti 001-202-465-0318. Nhamba yedu zvakare 001-202-465-0318.
Studio 7, nefenyuro yenyu, inotema isina divi rarino rerekera. Sangano reSurface Trust nhasi riri kuita hurukuro iri kutarisa remangwana renyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinge vasiya basa kana kuti Beyond Mugabe Unpacking the Dynamics of a Transitional Authority. Vari kutarisirwa kutaura mutungamiri webato rePDP vatendai Biti, muzvinafundo Sabelo Gachene Ndlovu vanoita zveongororo nesangano reArchimedes Research Institute. Vaibo Mandaza ndo vanenge vari sachigaro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Sandra Nyaira weStudio 7 abata vaMandaza.
Tine musangano nhasi wePolicy Dialogue, not Policy Dialogue Forum yekuSurface Trust. Iri kutaura nyaya inonzi Transitional Authority. Hurumende yakafanana neGNU. Transitional until by elections aitwa. Ndo proposal iitwa naNabiti. Ndo iri kuswa mundare nhasi.
Reva here kuti vari kufunga kuti vaMugabe havakwanise kupedza temu yavo yavanofanira kuti vasvike muna 2018.
Ati ndo mafungiro evamuhanu ndidi vazhinji munenge munova kufunga kuti ndopatiri senyika.
Ndambonzwa muchitaura kuti muchange muchitarisa zvekune dzimwe nyika. Muri kutarisa nyika dzipi muchiratidza pamwe chete neZimbabwe kuti zvingangoitika kuZimbabwe?
The guy that said Burkina Faso wakaita transitional authority kwaita inonzi military coup. Hatifunge kungaite kumu Zimbabwe. So a transitional authority yakaitika muBurkina Faso yaka last mwedzi mitatu. Ndobva kwaitwa ikuu, paitwa kuu nemasoja vepresidential guard vamwe masoja vazhinji vakabatira mumwe chete nevanhu vakakomberedza macoup leaders. Izvo zvimakuru zvamwe vakapfurwa vamwe vari mujere.
Avanga vari mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vachitaura parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Nyika yatarisana nedambudziko guru rekudhura kuri kuita ropa rekubatsira vanenge vakuvara munjodzi kana kuti vanenge vachida kuvhiyiwa. Nyayawo yekuti vanhu vakawanda havasi kushanda yapa kuti zvinhu zvibva zvaita manyama amire nerongo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Ropa rine uremu hwezvikamu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 milliliters riri kutengeswa nemari inosvika zana remadhora nemakumi matatu nemashanu. Izvi zvapa kuti vanhu vakawanda munyika vagunun'une kana kuchema-chema. kuzvipatara zvisiri zvehurumende mutengo weropa unenge uchitova pamusoro zvichisiyana siyana nechipatara chacho. Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti mutengo weropa uderere. Amai Tabeth Mungu mumwe mudzimai wemuHarare vakarasikirwa neropa rakawanda pakusununguka vanoti vari kushaya mari yekutenga ropa kuti vapore nekukasika.
Ndawanika zviri kundikashamadza chaizvo kuti mapainzi maviri eblood anokosta mari yakawanda kupfuura $200. For vanhu vakaita sesu vekuti hatina mabasa akatitekete, zvinowanikwa zviri kutishungurudza nekutiremera.
Mumwe murume anga achishanya kuparire nyatwa vaVictor Mukono weShuro vanoti mutengo weropa uri kuvatemesa musoro.
Tiri kutambudzika tiri pano paparire nyatwa hospital. Ndine muzukuru wangu akaita accident ari kuda kuwedzerwa ropa. Saka ndaenda ndichinotsvagawo kunotengeswa ropa, ndikaona kuti ropa riri kutengeswa $135. Takatarisa muZimbabwe ropa rinodonetwa pasina mutengo. Nemutengo wakadzika sechinhu chinopiwa pachena nevanhu vanenge vachipawo ropa pachena.
Amai Beauty Kanoto avo vane murume anofanirwa kuenda kunovhiyiwa vanoti kurapwa kwemurume wavo kwamiswa nekusheya mari yekutenga ropa.
Kutenga ropa kunodhura. Paindi imwe chete yeropa inoita zana remadhora nemakumi matatu ane mashanu pamusoro. Inova mari yakasviba kuti zvii kuti ina handikwanisi kuiwana.
Vachitaura neStudio 7 muzvare Esther Masunda vanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuNational Blood Services Zimbabwe vati mutengo weropa wakakwira nekuti kugadzira nekuchenesa ropa kunodhura uye zvizhinji zvavanoshandisa zvinobva kunze kwenyika.
Chimwe chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti ropa upenyu rinobva rinobva mumuviri memunhu. Saka ropa iroro rinofanira kunge richinge richinzi kana rakupiwa munhu harina chirwere. Saka isusu seNational Blood Service Zimbabwe tinofanira kuti tinoisa mamezures in place kuti tikwanise kuti kana ropa iroro rakuita sei rakuenda kuhospital, isusu tinenge tiri confident kuti ropa iroro ka rinokwanisa kupiwa munhu, munhu achikwanisa kunge achiita sei achifunctiona semunhu apiwa ropa. Saka ndo ma cost recovery fee.
Zvare Masunda vanotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kwakakonzera kuti imwe mari yaimbobhadharwa nehurumende kubatsira kuti mutengo weropa uderere hakuchina. Pari zvino National Blood Services Zimbabwe iri kungowana mari yerubatsiro kubva kuNational AIDS Council kuti itenge zvinodiwa mukuongorora ropa ravanenge vawana kubva kune vanopa ropa pachena. National Blood Services Zimbabwe inoti vanhu vakura vanoshandisa ropa zhinji munyika havadi kupa ropa uye vana vadiki vasingashandisi ropa zhinji ndivo vanopa ropa rakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa. Direct from Washington, the
voice of America. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvemitemo yenhabvu musangano reFIFA rambomisa basa mutungamiri wesangano iri vaSepp Blatter uye vanogona kutora basa ravo vaMichel Platini vanotungamirawo sangano reUnion of European Football Association kana kuti UEFA. Izvo zvinotevera mashoko ekuti vachuchisi vemuSwitzerland vainge voongorora nyaya yekuti muna 2011 vaBlatter vakapa vaPlatini mari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Mutungamiri wesangano reConfederation of African Football vaAisa Ayato ndo vari kufanobata matomu pari zvino. Dare repamusorosoro muRwanda rapa mutongo wekuti mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame vanokwanisa kukwikwidzazve temu yechitatu kwemamwe makore manomwe panopera temu yavo muna 2017. Dare rati zviri pamutemo kuvandudza bumbiro remutemo kuti munhu akwanise kukwikwidza kechitatu. Hurumende yeAmerica yakazivisa kuti haisi kufara nenyaya yavakagame yekuda kuramba vachitungamira nyika iye. United Nations inoti mumwe musoja wayo aurayiwa munyika yeCentral African Republic mumwe akakuvara. Izvi zvinotevera kupfurwa kwemotokari dzemauto eUnited Nations kwakaitwa mudunhu reDamara. Kurwisana muCentral African Republic kwakatanga muna 2013 zvakabva kuti United Nations itumire mauto. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vashoropodza zvikuru kupokana kwavanoti kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF uye vanoti varikupokana ava mapenzi anogeza kuchinaya. Amai Mugabe avanova mutungamiri weWomen's League muZANU-PF vataura mashoko aya nhasi kumusangano wavaitira kuchimanimani kumanikaland. Amai Mugabe vashorawo varimi vakapiwa minda pasi pechirongwa chehurumende avo vari kutadza kurima zvizere vachiti vanhu ava vanofanirwa kudzora mapurazi aya kuhurumende apiwe vanhu vanoziva kurima. Mutoro wedu Enauloida Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Amai Mugabe vanoti zvinovashungurudza kuti utungamiriri weZANU-PF nevamwe vakawana minda panguva yekugoverwa kweivhu kuvatema vakawana minda yakakurisa iyo vasiri kukwanisa kushandisa kupedza nzara yakatarisana nenyika. Vatiwo mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kushorwa nenyaya iyi. Amai Mugabe vati panofanirwa kuitwa ongororo yekuona mashandisirwo ari kuitwa minda iyi nechimbi chimbi.
Vanhu kana musingari memonyatsozvinzwisisa kuti kana wapiwa munda ushande mutaiwaya. Kana usingakoni, be honest kuti handikoni, handisi kukwanisa, upiwe vamwewo vanogona kushandisa. Ndokuti avo even vakarara paseri paMozambique apa vakaona tichiita zvakanaka vanozororawo murugare.
Amai Mugabe vanoti havadi kuti ZANU-PF ipatsanurane kusvika pachidanho cheMDCT yavati yave nezvipuka zvakawanda. Pamusangano wanhasi amai Mugabe vagovera matarakita masere kuvarimi vekunyanyadzi Chakohwa uye veCashel Valley kuti vavandudze mabasa avo. Amai Mugabe vatizve havadi kuti varimi vabhadhariswe magetsi asati ashandiswa zviya zvemaprepaid meters vakati kuita uku kunokanganisa mabasa evarimi. Amai Eliza Mutema mumwe vevange vari pamusangano wanhasi. Amai Mutema vanoti vafara nematarakita agoverwa chikwata chevarimi veCashel Valley sezvo zvichizopa kuti zvirerutse mabasa avo. Matarakita aya achange achizobhadharwa nevarimi ava zvishoma nezvishoma.
Ndafara maningi nekuti tiri vanhu vakapuwe mahekita edu asi kurima kwetanga tiri kuita zvanga zviri kutinetsa nekuti ng'ombe dziri kufa nenzara saka taizononoka kurima. Ndafara zvisikaiti zvaita mai zvekutipe matarakita.
Imwe nhengo yeZANU-PF kuchimanimani amai Priska Muchine ripi vanoti kuuya kwaamai Mugabe kwapa kuti musangano weZANU-PF wange woita zinyekenyeke ubatane.
Simbisa tanga tiri vanhu vanga vasikachazivi kuti todini nekuti president wakapesira kuuya kuno muna 80 something. Saka kuka kuchibvawo vanhu vari kubva wakadai ndimai kana kuti president wakauya kuno kumusangano wedu unoramba wakadini wakagwinya.
Asi imwe nhengo yemusangano uyo iyo yaramba kudomwa nezita inoti vechidiki vari kusarira munyaya yekuwana tsigiro kunyanya vekumaruwa kuzvirongwa zvinoitwa nebato iri.
The only thing chinongodiwa kandeche vanhu vanotitungamirira kuti varongeke vaone kuti muZimbabwe makarwiwa hondo. MuZimbabwe hamufani kudyiwa nemunhu one. MuZimbabwe munofanira kudyiwa nemunhu wese. Kana tiri varimi ngatishandise ivhu redu zviri ikwali ende uye isu tiri mayouth tinodawo kubudirira. Tanga takabata mabhana etatakabata apa pana kana bhana rasimudzwa. Mabhana ndeye mayouth iwayo. Tinoita maprogramu zekuti tizvishandire asi tinodawo kuti mutungamiriri waPresident Robert Mugabe ari mai anotibikira ataurawo nevatungamiriri kuti ipaiwo masmall skills mari yekuti vazvishandire.
Pamusangano wanhasi pange paine mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela Mboko mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa vasevhi akasukuwere gurukota rinomirira Manicaland Muzvare Mandichimene makurukota ehurumende yakasiyana siyana vamiri veparamende uye nemadzishe edonho reManicaland ndakamirira Studio 7 kwamutambara ndini Lweda Moyo.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaBlessing Vava akatanga nekuvabvunza kuti vari kuona sei mashoko amai Mugabe emapoka ari kuenderera mberi muZANU-PF.
ZANU-PF ranga riri batu ranga ringone makakatano ati hapa kutarisa kupakari. Asi zvinokonzerwa nekuti ZANU-PF harizi batu ranga rakati nyaya kuti ndiani achasara achitora chigaro chemutungamiri wenyika uyo ndiani achasakisidza Mugabe hadzisi nyaya dzakanga dzakabuda pachena uyezve vanhu havana kubvumirwa kuti vataure nyaya idzodzo. Saka mukusataura nyaya dzakadaro ndo zvaita kuti umwe noumwe ange akavandira nekoko umwe akavandira nekoko nekuti pazvasvika iko zvino izvi munhu wese ari muZANU-PF vaakuziva kuti vaMugabe vachembera vaakuziva kuti vaMugabe havachakwanisi kuti varambe vachitungamira uyezve ndo zvaakuita kuti umwe naumwe amirire kuti vaMugabe aidha pavachafa kana kuti pavachava pachigaro ange anovachitora. Saka zviri kuitika zvese mapato nemapato ari muzanu maboka nemaboka ari muZANU-PF vaakugadzirira upenyu after vaMugabe.
Vabatawo nyaya yemapurazi vachiti varimi vakapuwa mapurazi asi vari kutadza kumashandisa zvizere ngavamadzosere kuhurumende apuwe vanhu vanogona kurima. Muri kuionawo sei nyaya?
Matauriro akadaro handioni ari mataurira andingati ane sincerity mukati kana kuti ane uchokwadi mukati nekuti tikatarisa vachona vari kutadza kurima vakapiwa minda yacho kunyanya vatungamiri vakuru vebato reZANU-PF. Iwezve zvinhu zvinoratidza kuti pavakaita zvaingotaurwa nevamwe mapato anopikisa nevamwe mabato akazvimirira kuti aiwa nyaya dzeland reform daita dziita kuti avo vanokwanisa kurima vanenge vane zvinokwanisa kuti vakwanise kuita ndo vanofanirwa kunge vakadi vakapinda mapurazi imomo. Asizve nyaya dzeminda yanga iri kodzero yemwana wega wega weZimbabwe kuti awane chii awane minda asi pane iyo minda yanga yagara ichiita production tangadei takagara takatarisa kuti ane zvikwanisiro zvacho uye ane ruzivo nezvekuti arime ndo vangadei vakapiwa minda yacho.
VaBlessing Vava vanongorora zvematongerwo enyika vanga vachitaura parunhare nhanditungamiri Nkomo weStudio 7 vari muSouth Africa. Pava nemaonero akasiyana-siyana ane kupesana mukati pamusoro peongororo yesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI iyo yakabuda ichiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndiye munhu ane mbiri yakanyanya kudarika vamwe pavanhu vezvematongerwo enyika. Vamwe vanoti ongororo iyi iyo yakaitwa mushure mekunge sangano reMPOI rabvunza vanhu vanosvika chiuru nemazana maviri inoratidza kuti vana veZimbabwe vanove vari kuti zvakare vanoda vaMugabe kupinda vamwe vakabatwa nekutya kukuru kuti vashoropodze mutungamiri wenyika. Vanoti kutya ikoko ndokunovamanikidza kuti vavavhotere uye kuti vanhu vanotya kubvunzwa mibvunzo yakadaro nevanhu vavasingazive. Mukuzeya nezvinyaya iyi tabata mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Tatanga nekubvunza vaMangwana pfungwa dzavo pamusoro peongororo iyi.
Ongoro yakaitwa nevakaongorora vakagona zvazvongori pachena kuti vaMugabe mutungamiri anodiwa muZimbabwe vanohwina maelections kubva 1980 iko zvino mabasa avo ari pachena vakasunungura nyika vakaunza mapolisi anosumudzira vanhu vatema policy indigenization and empowerment vakapa dzidzo kuvanhu muZimbabwe vakapa kugarisa kwakanaka zvipatara vakavaka vane vision inoratidza kuti vanoda kuti vanhu vatema vave vanhu vanotungamirira nyika yavo.
VaGutu munotiwo neongororoi?
Ongororoi yakataura iyo chokutangisisa yatinoda kuti tinatsotsanangura zvizere kuti vanhu vahwisise. Yakati vana veZimbabwe vanotya Robert Mugabe ndo zvayakatanga kunyora vakati vana veZimbabwe vanotya Robert Mugabe. Saka vari kutivo hanzi muchirungu vanotivo more than 90% zvichireva kuti overwhelming majority yevanhu vakaitwa survey neMass Public Opinion Institute MPOI vanhu vanotivo tinotya zvokutya zviya izvi
zvokuti kuti titoropodze murume anonzi Mugabe uyu tinotya kutaura zviri pamwoyo pedu. Vakati ivo saka nokutya kwatinoita tongoti tinovada. Saka ndoda kuti ipapo vezano vanzwisise kuti apa pane yatinoti muchirungu fee factor. Ende vari kuti ivo havasiri free kutsoropodza Mugabe.
Vamangwana pamashoko ataurwa navagutu.
Ndinorespekta vagutu segweta. Ndine tarisiro yekuti kana vachitarisa zvabuda muripoti namastatistics vapfeke heti yavo yechiloya kwete yepolitics yatonakidza nokunyepera vanhu. Zviri kubuda pachena kuti vamugabe vari kudiwa navanhu. Kune egroup yakaitwa interview on whether they were free to criticize, which is a small group. So don't mix up mastatistics. Mastatistics okudiwa neavashoma vakatiwo vanotya iri yokutarisa kuti vanofunga pfungwa dzakasiyana ndevapi. So there are two groups of statistics which is mixing up. So vamugabe vanodiwa and it's true nokuti vakawina election by more than 2/3 majority. Vanongofunga kuti sezvo vamugabe vakabva kuhondo kwavakasunungura nyika voita perception yokungotyawo vega ivo pachavo vega vasina chaitwa kwavari. We cannot take away what is in someone's mind. Asi nyika ino yakasununguka vamugabe vanotonga nyika ino zvakanaka pasina kana problem nomunhu.
Vagutu, ndanzwa muchida kupindira apa.
Ndandito hangu kuseka kuti umwe wangu vakomredi mangwana avapindwa nezvo. Izvi zviri pachena, munhu wese anoziva kuti Mugabe unotyiwa navanhu. Pane mutsauko pakutyiwa nokudiwa. Ndosaka chero muchirungu mune mahwima akasiyana. Kune inonzi shiye kouya inonzi rafu. Nokuti kana muri mumba chaimo murume akati ndikapinda mumba mukadzi wangu uno ndichaurotanga kudedera harusi rudoba. Ndosaka muchiona pari zvino ZANU PF iri kutasurana yaane mapoka amamanzi D40 amanoti munhu wese kuna amai vamwe vanoti kwani masasen acho asi hazamboitika muhistori yezano kuti tashuke tashuke kudai zvayaita izvo.
Vamangwana, nyaya yekutyiwa iri kutaurwa navagutu ini, pane murume wekubhindura ari kunzi akasungwa mushure mekunge ataurawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika varobert mugabe vaverenga speech isiri iyo. Hakusiri kwokutya here kunozopedzisira kwapinda muvanhu kuti vange vachitaura madiro vakasununguka?
Vanhu havarambidzwi kutaura madiro asi havabvumidzwi kutukirira mukuru wenyika. Muti vanhu chedu tinofanira kuziva kuti tinodzidziswa kurespekta vakuru. Saka tine mutemo uno muzimbabwe usingabvumidzwi kuti uite go beyond normal criticism yemukuru wosvika pakumurerutsa. Hazvibvumidzwi izvozvo. Kana ukadarika mutemo wenyika unongosungwa. Asi hazvisizvo zvinoita kuti vanhu vazi vanotya vamugabe.
Vagutu, mpoi haisiyo yega yatanga kuburitsa gwaro rinoratidza kuti vamugabe vanodiwa nevanhu. Tinoonawo Afro Barometer yakamboitawo ongororo yakabudawo nezvinhu zvimwe chete. Chii chingaite kuti mapoka maviri akasiyana angobuda nechinhu chimwe chete?
Mbongo wakanaka zvokuti iyoyo. Ndinomupindura ndichiti mukaona chero ripoti yeAfro Barometer ndakaisoropodza ndinayo kuti pano vakanyanyo kutaura neyavaitiyo muchirungu vakaiti margin of error. Vanotiwo kutya kunoita vanhu fear factor kana margin of error yavakaona muZimbabwe vanoti inotyisa.
Mutauriri weMDCT Robert Gutu, manzwawo zvakare kubva kunhengo yeCentral Committee yeZANU PF vamunyaradzi mangwana vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe remasangano anomirira kodzero dzevanasikana reInstitute for Young Women's Development rinoti ratotanga zvirongwa zvekucherechedza zuva revanasikana iro richapembererwa pasi rose nemusi wesvondo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvari Glanis Changachirere vesangano iri.
Pazuva ranhasi tanga tiri munharaunda inonzi yekwamubhindo iri muguruve district. Umo matanga tichingokurukura nevanasikana tichiedza kuita tsvakurudzo yekunyatsonzwisisa kuti ndeapi matambudziko avari kusangana nawo pazuva ranhasi.
Pane zvingaitwe here nehurumende kuti vagadzirise nhuna idzi dzimwe dzacho dzamataura?
Ndinoona sokuti kana chido chiripo hurumende inofanirwa kuwanikwa ine chekuita nezvazvo. Nekuti dambudziko guru randataura rekuti vana vari kushayiwa mukana wekunyatsoenda kuchikoro zvakanaka nokuda kwokuti vabereki havana mari. Tinoona pane zvirongwa zviya zvinoitwa nehurumende zvinonzi zveBEAM, Basic Education Assistance Program. Hurumende inofanirwa iyo kana kupa zvikamu kuti pachirongwa chavo cheBEAM gore negore vane chikamu chavanopa kuti chinge chichidzidzisa vanasikana.
Muzvare Glanis Changachirere vesangano reZimbabwe Institute for Young Women's Development vari parunare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Tasvika kumagume echirongwa chedu. Musakangana kuteerera chirongwa cheLive Talk apo tichange tichitarisa nezvezuva remwanasikana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri.